Aka ndike kutanga kuti hurumende ipe rukudzo nemibairo kuvanhu vasiri muchiuto. Mazita aburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette anosanganisira evanhu vakafa nevapenyu uye vari muzvikwata zvakasiyana siyana. Vacharemekedzwa musi uyu vanosanganisira mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa, gurukota rezvemitambo Dr. Kirsty Coventry naArchbishop Ezekiel Gutu vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Gold. Vana muzvinafundo vanosanganisira vashakabvu vaWalter Kamba vaive mukuru weUniversity of Zimbabwe navaPhineas Makurane vaive mukuru weNational University of Science and Technology namushakabvu Primrose Kurasha vaive mukuru weZimbabwe Open University, Professor Hope Sadza naProfesa Christopher Chesanga vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Star of Zimbabwe Silver. Vanyori vemabhuku nemitambo vanosanganisira mushakabvu Charles Mungoshi, vaPatisa Nyati navaDavid Guy namushakabvu Stephen Chifunyise vachapiwa mubayiro weCommendation Award. Mutori wenhau weZimbabwe Broadcasting Corporation Ruben Barwe pamwe nemumwe mutori wenhau weZBC akashaya Judith Makwanya nemumwe mutori wenhau ari kuAmerica Tawanda Kanema vachapiwa ruremekedzo rweOrder of the Great Zimbabwe Diamond. Munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMark Gray Marongwe pamwe nevaimbo vemabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General vatobaiwa mudede ndevamwe vavachapiwa ruremekedzo rwePublic Service Long Service. Vachawana mubayiro weGyros Chira Award vanosanganisira zvikoro zvepamusoro zvakaita seUniversity of Zimbabwe, Great Zimbabwe University, Harare Institute of Technology, Africa University nezvimwe. Vamwe vachapiwa rukudzo vanosanganisira Sekuru Kagubi, Mbuya Nehanda, Madzishe Chingaira Makoni naMapondera Mukwati, Queen Loz K. Kumalo nevamwe. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nemedia center vaNS Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvarongwa nehurumende kuremekedza zvizvarwa zvayo zvipenyu nezvakafa zvakanaka chose.
Panawo Mai Munangagwa. Mai Munangagwa, hongu vamwe vanhu vanogona kunetseka kuti ndevekuda ndevebato reZANU-PF kana kuti ndezvei, asi ngatitarisewo zvimwe zvavari kuita. Mukatarira vari kuzama kuyananisa varume nemadzimai avo vari kunetsa. Izvozvo vari kuzamawo kubetsera vana, vari kuzamavo kusumudzira zvikafu zvedu zvinobetsera pautano. Kana ini mukanzi mukarlava mangudya, ndoziva kuti munoda zviyo ini, munoda zviyo nokuti munoziva kuti zveutano. Mai Munangagwa vaenda kumaprovinces oso vari kuzama kuti vanhu varye zvikafu zvomunhu.
Mumwe mugari wemuHarare vaOND iwayo vati vanofara chose nokupiwa ruremekedzo kwaitwa vanyori vemabhuku nemitambo.
Tinoona vanhu vakaita sana Charles Mungoshi, anaPatisa Nyati, vana Garikai Magadzire, vana Dr. Fechungu, vanhu vatinoona kuti mune zvavaita zvacho vaita nemazvo uye zvakaita zvinyika yedu ibudire ende parere.
Asi vati havafari nevamwe vari pagwaro raburiswa nehurumende.
Asi kune vamwe vatinoona varipowo vatichiti ava vakupinda kwavo hatina kukunzwisa kuti vapinda papi, nokuti tinoona chiri chinhu chakakosha chinopa kuremerera kukaona waiswawo palisti yakaita seyawo. Saka varipo vatiri kuona vakaitawo semudzimai wemutungamiri wenyika, hatisati iri tanyatsa kuona chaka chandingatinini ndinganyatsoona kuti chingasvika pakuti azoenda paruremekedzo iroro rwavaiswa ivo.
Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vati zvakanaka chose kuti hurumende ipe vanhu menduru, asi kuti panofanirwa kutaurwa mabasa akaitwa nemunhu azoita kuti aremekedzwe.
Ikozvo tangoona mitsetse yekupana nenge panati Mazita. Mazita awa haana kupfeka maererano nokuti zvinenge zvakaonekwa zvakaitwa nomunhu iyeye zvazoyeukwa kuti awane rukudzo rwokupuwa menduru nomukombe. Zvii chaizvo, nokuti rinofanira kuita duraro ruzivo iroro kuitira kuti rudzi runotevera rugozoitawo saizvozvo ruchiita mapitse okuite zvakanaka. Zviri zvoumhizha hwakaitwa nomunhu kana kuti ugamba hwakaitwa nomunhu.
Vamudzengi vatiwo pane vamwe vanokodzera kupiwa mibayiro vasina kudomwa mugwaro rehurumende nhasi.
Saka wana wa masii wawo ni iko keshi taweza wapansuwa wele kupinda. Ndatari za wafuti. Ndika wana kutipane wame vedu. Vomuno mzimbabu. Varikuto yetu kwa honored in foreign lands. Vakata zana wa brain kagoro. Ize ziba yetu kwa professor. Not professor wakungonzi. Vaka verenga vaka nyora wa shikota zineta wa muta. According to who, according to who. Varikunzi professor of practice. He has been honored by the University of London. Vaniwa wana wana wakupinda.
Izvi zvatsinirwa nemukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku avo vati mutungamiri wenyika anofanira kuva nekomiti yana chipanga mazano inobatsira kutsvaga vanhu vekuremekedza nekupa mibairo kuti pasave nekuchema chema munyika sezvinoitika pakupa vanhu ruremekedzo rwemagamba ehondo. Vati zvakakosha kuti hurumende iremekedze zvizvarwa zvayo zvinenge zvaratidza ushingi kana kuita mabasa anoyemurwa munyika, uye izvi zvinofanira kuitwa pachena. Ndakamira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.